Hurumende iyo yakambopika kuti vachena vakatorerwa minda havaizopiwa mari yekuvaripa yave kuimba rumwe rwiyo zvichitevera chiziviso kubva kumapazi ezvemari nezvekurima kuti pane urongwa hwekuripa mari shoma iripo vamwe vachena ava. Chiziviso ichi chinoti mukupera kwemwedzi uno panenge pave nemazita evanhu vacharipwa uye vanogona kutanga kubhadharwa mari dzacho mwedzi unouya. Izvi zviri kukatyamadza vakawanda kusanganisirawo vamwe varimi vechichena vakatorerwa minda vakaita sava ENK.
Ende iyo hurumende yacho ichitadza kutenga mishonga chayo yekurapisa munhu yakutaura nezvekushandisa mari yayo kuita zvekutenga mapraza. Amen.
Asi bumbero remitemo idzva ra-2013 sematauriro enyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya rinosungira hurumende kuripa vachena ava minda.
Iagreement yakagara yaiswa muconstitution pavakanyorerana bumbiro romutemo. Saka hapana zvinoshamisa kana kuti zvitsva. Asi kuti hurumende iripo iko zvino yakazviona zvakakodzera kuti ifambe nomutemo. Saka mutemo kana wakati munovakombazeta motodzorera mari dzacho. Izvo zvagara zviripo. Chingangova chinonetsa vanhu chekuti mari dzacho dziripo here dzokuti vadzorerwe. Vanhu vakatarisa kuti ikonomi yedu iko zvino haina kumira zvakanyatsonaka.
Mashoko aya atsinirwawo nemupepeti mukuru webepanhau reZimbabwe Independent vaDumisani Muleya.
Vanofanira kuripwa. Kune vanhu vanoti havafanira kuripwa because minda yanga yakabiwa nemacolonizers. Ichokwadi ichocho, land yakatorwa yakabiwa ikabiwa nevarungu then vakainherita from generation to generation. So nyaya yekuti vasabhadharwa inonzwisika. Asi reality ripo ndeyekuti kana muchida kugadzira zviri kuitika muZimbabwe in relation neinternational community, especially nyika hombe dzakaita sana United States nana Britain nekumwe kuEU, kunofanira kuripwa kuitira kuti tiratidze kuti Zimbabwe yakuchinja, yakutevedzera mutemo, yakutevedzera constitution, yakuabhonda maproperty rights. Kuti gadzire marelations nenyika dzakaita sana UK nana US inofanira kutanga kugadzira zvinhu zvakakosha kuvari. Zvimwe zvinhu zvacho zvakakosha inyaya yemaproperty rights yakaita kuti in the first place varwisane neZimbabwe. Ende property rights iyoyo inofambirana nenyaya yecompensation.
Mubudget regore rino, hurumende yakaisa parutivi mari inosvika mamiriyoni gumi nemanomwe ekuAmerica yekutanga kubhadhara vachena ava. Asi mumwe murimi wechichena akatorerwa munda vaBen Frith vanoti mari iyi idonwe mugungwa. Vanoti semuenzaniso imwe mhuri yakaendesa hurumende kudare reInternational Center for Settlement of Investment Disputes muWashington DC muAmerica yava Bernard von Pesold yakanzi iripwe mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti $195 million nehurumende yeZimbabwe. Asi hurumende inoti pari zvino irungoda kupa mari yemuripo kuvarimi vakwegura kuti vawane kubatsirikana. VaFrith vati vange vachiita misangano nehurumende kuti vaone kuti ndiani angapuwa mari iyi. Vatiwo hurumende kana asina mari yemuripo inofanira kuti ipe vamwe varimi vachiri kukwanisa minda. Mashoko aya atsinirwa nevaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanoo nhengo yeMDC. Vabiti vatiwo urongwa hwekuripa varimi ava hauna kunyatsojeka nekuti hausi kuunzwa kudare reparamende.
Zimbabwe inengera kuziva kuti compensation iyi imbori mari iyi and iri for what. Zvese izvi zvinofanira kunge zviri before the parliament because parliament ndo inoapprova budget. Kabudget kakaapprovwa paparliament kadiki diki sereki. Asi mari dziri kutaurwa dzaamari hombe zvoreva kuti matsotsi aakutopa mari kubudira parliament, kubira vanhu veZimbabwe. In short, the process must be arrested by transparency, by openness, and the parliament inofanga iri pasenda pekuzoti zvii zviri kuitika.
Hurumende yeZimbabwe inoti nyaya yekutora minda nechisimba iyi ndiyo yakapa kuti itemerwe zvirango zvauraya upfumi hwenyika. Asi nyika dzakatemera zvirango dzakaita seAmerica neBritain Zino di Zimbabwe yaka temirwa zvirango nekuda kwekutonga nedemo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.